dzinomukurumbira mukuru chaizvo nokuti dzinochinja masimba ari kumba huru yokutonga yeseneti iri kuWashington DC. Saka ndizvo zvatakatarisana nazvo tikatarisa kuOhio, vanokukwidza vacho nevakanyanyokubatana chaizvo mapolls ari kuitwa vanombondera kuti uchanohwina ndiani. Ndizvo zvekare zvinoonekwa kumastate akaita sana New Jersey, zvekare ramastate akaita sana Georgia, kuti hapasari panatsokubuda humboho kuti uchanatsokuhwina ndiani.
Sei sarudzo idzi dzakakoshera mapato maviri aya emadhemocrats vari kutonga pari zvino naiwo marepublicans?
Kuimba yeutongi yeseneti kuWashington DC uko pari zvino nhengo dzemademocrats ari kutonga navabiden i50, totarisa zvekare kumarepublican i50. Chinozoita kuti simba rinyanya kurerekera kumademocrats ndechokuti icho vice president Kamala Harris vari kumademocrats, saka ndivo vanozogura makakatanwa pakunge pavhotewa panyaya dzinenge dzichivhotewa dzokusenate. Vanezenge voinda ivo kana paita 50-50 voenda vondovhotera kupati yavo yamademocrats. Saka maelection atakatarisa aya anogona kugura izvozvo, vohwina pamwe voita vokumademocrats vowandisa kana kuti vachahwina vachange vari kumarepublican. Saka ndiwo makwiko aripo iwayo atiri kuona.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakakurudzira iro vhiki rino kuti vari kukwikwidza vatambire zvichabuda musarudzo iyi. Sei takaona vachiita izvi?
Pane nyaya dzimwe dzakaitika dzokuti vaTrump pavakaruza havana kunge vachibvuma kuti varuza, havana kunge vachikurudzira masapota avo kuti vabvume kuti varuza. Saka zvinhu zvisingawanikwi mubumbiro romutemo weAmerica kuti panokuita kukukidzana kusingaiswi nyaya mumakotsi. Saka vanoti aiwa, handizvo zvakamirira America, handizvo zvinotaura mutemo, bumbiro romutemo reAmerica kuti waruza ucharamba. Kuti ndaruza ndorambira, pane makotsi okuti munhu unoenda ikoko, kwete kuti munhu unokurudzira vanhu vake kuti handei tinokudubura masimba. Zvekare zvinotinyadzisa senyika huru yeAmerica inotungamirira pasi rose, ichifanira kuratidza pasi rose kuti aiwa, kana waruza gao gururwe, kana aine zvichemo zvake namakotsi. Zvinobva zvatiparadzanisa savanhu izvozvo, zvinobva zvatishayisa chimiro pasi rose nokukurudzira kunogara kuchiita America panyaya dzoutongo kuti ngakuite utongo hwechichetere.